Mukurarana nezvekuchengetedzwa kwevapoteri muZimbabwe, musangano reUNHCR amai Mongela Makau vati zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rekuti taking a step with refugees rakakosha zvikuru sezvo paine kurudziro yekuti vanhu vese vaone zvavangaite mukusimudzira mugariro wevapoteri vari munyika. Zimbabwe ine vapoteri zviuru makumi maviri nemazana matanhatu nevatanhatu, uye amai Makau vaudza Studio 7 kuti vanodiwa mamiriyoni masere madhora ekuAmerica pagore kuti vakwanise kunge vachiriritira vapoteri ava. Asi vati vanofara kuti hurumende yeZimbabwe pamwe nemasangano anopa rubatsiro ari kuedzana pose paanogona napo kuona kuti vapoteri vagara zvakanaka muZimbabwe. Vati chaona mabonga avo vanochengetedzawo vapoteri muhofisi yeUNHCR muZimbabwe, vati nhasi izuva guru rekutenda basa rinoitwa nenyika nevanhu vanochengetedza vapoteri.
Tinotenda zvikuru hurumende yeZimbabwe nekutsigira nekuzarura magunha ekuvapoteri munyika yeZimbabwe. Takatarisana nezuva ranhasi, tiri kukurudzira kuti umwe neumwe akwanise kuita awane chaanoita kubatsira vapoteri. Kana achinge asangana nevapoteri anga achikwanisa kuvabatsirawo. Kana achinge aonana nevapoteri musavashore, musavashunguza kana kuvavhiringidza. Vakangofanana nesu. Kunonzi nyika isina vaenzi kana kuti imba isina vaenzi inenge isina kumira zvakanaka. Asi avo vanenge vari vaenzi vedu, vave nenzira dzakasiyana nokuda kwezvikwezvesi kana zvimhingamupinyu inenge yaita yavanenge vasangana nayo kuti vachizenge vachiya muZimbabwe. Saka vagamuchirei ivo vakangofananawo nesuwo, mukaona pavanenge vaishandira ivaivo navo, chikidza navo zvakanaka navo, muchivatsigirawo. Nekuti nerimwe zuva ramangwana hazvizivikanwi, unogona kuwana munhu iye ava kubatsirawo mune zvakanaka.
Vapoteri vazhinji muZimbabwe vanogara kutongogara refugee camp kuChipinge, uye vamabonga vati UNHCR ichishanda nehurumende yeZimbabwe iri kuedza kuona kuti vapoteri ava vagara zvakanaka uye vawana dzidzo neutano hwakanaka. Asi vati kuchine matambudziko akatarisana nevapoteri kutongogara nekuda kwekushomeka kwemari.
Pari zvino mukapinda mutongogara refugee camp kuchine matambudziko epekugara, dzimba chaidzo shelter, kuchine matambudziko ezvimbuzu atinoti atinati matoilets pachirungu, kuchine dambudziko remaclassrooms chaivo kuti vana vanopinda muzvikoro vamwe vari kugara vari vaakupinda mumaclassrooms vari kutoenda vachipinda panze atinoti hot sitting vari pasitemiti, nokuda kwekuti hasati zvanyatsoringana nokuda kwekuwanda kuhwandu hwevanhu nemari yatinayo homwe yedu hasi kuenderana. Muchirungu tingati our budget is not equal to our needs.
Vati nekuda kwekushomeka kwemari pave kukoshiswa zvinhu zvakaita seutano, zvinoreva kuti vapoteri havazodzidziswe mabasa emaoko aya anozovabatsira mune ramangwana. Amai Makau vaudza Studio 7 kuti pane vamwe vapoteri vakaenda kuzvikoro zvepamusoro vave kutozvishandira vachiitawo mabasa epamusoro, uye vanoti izvi zvakakwanisa kuitika nekuda kwerubatsiro kubva kunyika dzakaita seGermany pamwe nemasangano akaita seGo Zimbabwe. Vati pavapoteri vese vari muZimbabwe zviuru gumi zvitatu vanogara kutongogara, kwozotiwo vamwe vari munzvimbo dzakasiyana-siyana uko vari kushanda kana kuita zvemabhizimisi mushure mekupiwa mvumo nehurumende yeZimbabwe. Mutauri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira Red Crisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha zvikuru, uye hurumende yeZimbabwe inofanira kupa vapoteri vose mukana wokuita zvaanoda sezvakatarwa pazviga zveUnited Nations. Vati izvi zvakakosha kuita sezvo Zimbabwe iine zvizvarwa zvakawanda kunze kwenyika zviri muupoteri.
Zimbabwe tinoona kuti vana vayo vazhinji vari munyika yeSouth Africa nemunyika yeUnited Kingdom nemuEurope mose vanosvika kana kupfuura mamiriyoni anosvikaiwo matatu kumatanhatu. Izvi zvinoratidza kuti zvinhu zvinoda kuti zvicherechedzwe, kuti kana munhu abva munyika yake achipikirwa achienda anogara zvakadii uye zvanofanira kuchengetedzwa akusvika pakadii.
UNHCR inoti pane vanhu vari pakati pezana nezana nemakumi mashanu vanopinda munyika mwedzi wega wega vachitsvaga upoteri, uye vazhinji vavo vanobva kuDemocratic Republic of Congo, Rwanda neBurundi. Pavapoteri vese vari munyika zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana varume, koti zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana vakadzi, uye zvikamu makumi matatu nezvitanhatu zvavo kubva pamuzana vana vari pakati pegore kusvika pamakore gumi nemanomwe. Amai Makau vanoti hapana mupoteri achadzokera kunyika kwake mukati memakore mashomanana apfuura, uye hapanawo kana chizvarwa chezimbabwe chimwe chete chati chadzoka kubva muupoteri. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende kuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zvingani zviri muupoteri, sezvo hurumende yange isati yapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi sangano reInternational Organization for Migration rinoti zvizvarwa zvezimbabwe zvinosvika mamiriyoni mana zvakabuda munyika nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvichinogara munyika dzakasiyana-siyana, zvizhinji zvichitsvaga upoteri. Kunyange hazvo zuva iri richipembererwa musi wa20 Chikumi pasi rese, Zimbabwe ichacherechedza zuva iri musi wa4 Chikunguru sezvo riri iro zuva rakatarwa nehurumende yeZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudya.